mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 June 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mukutaurwa kwazvo vashandi vanenge vaonekwa kuti zveshuwa vakaita zvirwere izvi zvateswa zvaonekwa kuti ndizvo uye vari vashandi vanga vachishanda pachirongwa chewenera vari kutarisirwa kunzi vapuhwe mari inotangira pa R10,000 kusvika pa R500,000. Ndofunga mari iyi inenge ichienderana nekuti munhu akaafektwa zvakadini.
Vakamboshanda kuwenela vanokurudzirwa kunovhenekwa kana vakabatwa nezvirwere zvinokonzera kunetseka kufema kuti vapiwe muripo.
Kana pane zvinenge zvichitaurwa zvichienderana nemaonero atinenge tichita pakuita basa redu, tinoteerera. But apa kumbunyikidza kungouya vanhu vachitongopa madirectives ndozvava kutongoitwa. Saka hatisi kuziva kuti zviri kubvira kupi, asiwo isusu danho ratichatora nderekutaurawo nekutizamawo kuita nhaurirano nekanzuru iyi. Kana vakanazvarambawo tine maloyers edu atinoshanda nawo anotibatsirawo kuti tiwanewo kutogadzirisa chirongwa ichocho sei.
Sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation rinoti richaendesa kumatare hurumende nemakanzuru vakatadza kuwirirana padanho rekuputsa midziyo yose yevanhu vanotengesera zvinhu mumigwagwa zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine 1,606 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete kuMashonaland West neZuro. Vanhu 21 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe neZuro. Pavanhu ava vana vavo 4 vanonzi vakadzoka kubva kuSouth Africa, umwe chete achinzi akadzoka kubva kuZambia, vamwe vose vachinzi vakachitapurirwa muZimbabwe. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru 603,687,321. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru 386. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu 10,000,000 nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru 30,000 39,189 vapora munyika vachiita zviuru 36 36,728. Hurumende iri kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvakashanda mumigodhi yegoridhe muSouth Africa pasi peVit Voters Rand Native Labour Association kana kuti WENELA kuti vaende kunovhenekwa kuona kana vakabata zvirwere zvinokonzerwa nekushanda mumigodhi yegoridhe iyi zvakaita seTB. Gurukota rinoona nezvavashandi Professor Paul Mavhima vakaudza bepanhau reSunday News kuti Zimbabwe neSouth Africa zviri kuwirirana panyaya yekuti vanhu vakabatwa nezvirwere vachishanda munyegodhi iyi vapiwe mari yemuripo. Vakashanda mumigodhi iyi vanonzi vavhenekwe kuona kuti havana zvirwere zvinovatadzisa kufema zvakanaka here. Vanhu mazana mana vakatovhenekwa kuBulawayo kusvika pari zvino. Mutungamiri wesangano rinomirira vakamboshanda kuVenela ex-Venela Miners Association of Zimbabwe vaLungelwe Pananzi vari kukurudzira vanhu vakamboshanda kuVenela kuti vaende kunovhenekwa. Muna 2019, dare High Court remuSouth Africa rakatonga kuti vashandi vakabata zvirwere zvinosanganisira rurindi kana kuti TB nesilicosis vapiwe muripo kana vakawanikwa vaine zvirwere izvi. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa Dr. Ricky Mukonza kuti vatiudze pamusoro pechirongwa cheWenela uye urongwa hwekubhadhara muripo iyi.
Chirongwa cheWitwatersrand Native Labour Association icho chinozivikanwa nezita rekuti Wenela, chirongwa chaiona nezvevashandi vaishanda mumigodhi yegoridhe vachibva kunyika dziri kunze kweSouth Africa, dzakaita sana Zimbabwe, Malawi, vanaLesotho. Saka chirongwa chaiongorora mashandiro nemapinzirwo ebasa vashandi vakaita seivava.
Chii chakaitika kune vamwe vaishanda kuWenela?
Zvakaitika kuvashandi vaishanda kumigodhi yegoridhe kuSouth Africa, vamwe vavo vakazongosiya mabasa vachidzokera kunyika dzavo vachibuda muSouth Africa. Saka dzimwe mari dzavo hadzina kuzenge dzanyatsobuda zvakanaka. Saka vamwe vacho vakabatwa nezvirwere zvinowanikwa kuvashandi vanoshanda mumigodhi zvakaita sezvirwere zvinobata pakufema, anonzi marespiratory diseases. Vamwe vavo vakatozosvika pakushaya, asi kune vamwe vachiriko vakadzokera kunyika dzavo.
Saka hurumende iri kurongei pamusoro pevanhu vaishanda kuSouth Africa ava pasi pechirongwa cheWenela ichi?
Hurumende yeZimbabwe iri kuronga kubatsira kuti vaive vashandi vaishanda pasi pechirongwa cheWenela vawanewo mubayiro wavanogona kupuhwa, kunyanya-nyanya avo vakauita matambudziko ezvirwere zvinobata vashandi vanowanzoshanda mumigodhi. Nekuti tinoziva kuti vashandi vanowanzoshanda mumigodhi vanobatwa nezvirwere zvine chekuita nokufema, anonzi marespiratory diseases. Saka ivo vashandi ava hurumende iri kuedza kuti vangawane ungaita muripo wekunge vabatwa nezvirwere izvozvi vachishanda kumigodhi yegoridhe kuSouth Africa. Hurumende yakatotaura hurumende yeZimbabwe yakatotaura nehurumende yekuSouth Africa kuti izvozvi zvigone kuitika.
Vashandi vanobhadharwa vanenge vakadini uye vanofanirwa kuitei?
Maererano neurongwa hwakataurwa, vashandi vari kunzi vanobhadharwa vashandi vakabatwa nezvirwere zvekufema zvinonzi marespiratory disease zvavakabata vachishanda kumigodhi yegoridhe kuSouth Africa. Uye zvavari kufanira kuita ndezvekuti vanzwa mashoko aya vanofanira kuenda kunonyoresa, kunoteswa, vobva vanyoresa. Hurumende iri kutanga nenzvimbo nhatu dzinoti Bulawayo, dzoti Masvingo neHarare. Ndo nzvimbo nhatu dziri kutanga kunyoresa vanhu asi parikunzi pachaita imwe phase zvakare chabata dzimwe nzvimbo dzese dziri muZimbabwe uye vanenge pavanenge vakuita phase yechipiri vanenge vadzidza kubva kune zvavanenge vadzidza paphase yekutanga iri kusanganisira nzvimbo nhatu dzandadoma saka vashandi vari kufanira kuti vaende vanonyoresa kumahofisi ari mukati menzvimbo nhatu dzandataura idzodzo
vashandi ava vanotarisirwa kupiwa mari yakadii
mukutaurwa kwazvo vashandi vanenge vaonekwa kuti zveshuwa vakaita zvirwere izvi zvateswa zvaonekwa kuti ndizvo uye vari vashandi vanga vachishanda pachirongwa chewenera vari kutarisirwa kunzi vapuhwe mari inotangira pa10,000 rand kusvika pa500,000 rand ndofunga mari iyi inenge ichienderana nekuti munhu akaafektwa zvakadini saka ndidzo mari dziri kutarisirwa kuti dzichange dzichipuhwa vashandi ava
asi hurumende yesouth africa inobvuma hayo kubhadhara vashandi ava
ndinoona sekuti hurumende yesouth africa inogona kubhadhara vanhu ava nekuti izvi zvinhu zvatenderanwa ende hurumende yesouth africa haiwanzodzokere kumashure pazvinhu zvinenge zvatenderanwa uye zvinhu zvinenge zviri pamutemo senyaya iyi yati kunzwa yevashandi vaishanda pachirongwa chewenera
avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa Dr. Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira vanorarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa Rev Vendors Initiative for Social and Economic Transformation rinoti richaendesa kumatare hurumende nemakanzuru vakatadza kuwirirana padano ratorwa nehurumende rekupfudza midziyo yose yevanhu vanonzi vari kutengesera zvinhu mumigwagwa zvisiri pamutemo vanokokera mabasa muHarare nenzvimbo dzakatenderedza vatafadzwa muguti vakabudisa mashoko kuvatori venhau nemusi wechina zvondorapera vachiti kutanga nhasi vose vari kutengesera panzvimbo dzisina kutarwa vange vabisa zvinhu zvavo kana kuti zvichapunzwa izvi zvinosanganisira vanotengesa zvidhinha vanoveza vanotengesa dzimotikari nevamwe vamuguti vanoti mutemo wemigwagwa kana kuti Roads Act hautenderi zviri kuitwa nevanhu ava vakati makanzuru eruwa chitungwiza Harare neEpworth anofanira kuona kuti vanhu ava vabviswa nhasi vakashoravo mamwe mameya nevanopikisa vari kushora dano iri vachitiwo hurumende haidi zvisungo zvemakanzuru kuti iite zvainoda mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weveset vasamuel wadzai
ya isu seboka danho iri tinopokana naro nekuti idanho risina maringe nebumbiredu remutemo mainformal traders anobvumirwa kunge achirarama nebumbiredu remutemo even chero pari kuti pane nyaya yekunzi vanhu vari kutengesera pasingabvumirwe hatibvumirani nenzira iri kuda kutorwa negovernment necity of Harare yekuparadza midziyo yevanhu
semaonerenyu zvii zvingaitwa kubatsira vanhu vari kuputsirwa misika
tinotarisira kuti vanhu vanofanira kupiwa nguva yekuwana pamwe pokushandira pakanaka panotenderwa pacho but zvokuuya namagreda anokuparadza raramo yevanhu hatiwirirani nazvo
sezvo muchimirira vamwe vanhu vachaputsirwa mudziyo muri kurongwawo kuita sei
isusu seboka tiri kuzvichallenja ende tiri kuenda kumalawyers edu kuti nyau iyi tindoiona kuti tingaigadzirisa sei kana pasina kunge malocal authorities achimira kuita nhau idzi bumbiro redu remutemo rinotiudza kuti munhu ane right to property munhu ane right kusarudza basa raanenge achida kuita Saka zvokuuya muchiparadza vanhu vachiparadza mudziyo hazvienderani nezvinomubumbiro dremutemo. Saka tinozvichallenger, tinozviramba isu seboka revisit.
Asi sesangano makambenge masumwa here nehurumende kana kuti iwo makanzuro aya kuti ndodano rava kutora?
Yeah, of course, zvakatoya sechinhu zvinototishamisawo, hapana chatakasumwa. And zvakatotishamisa mukatarisa my informal traders, vanhu vanenge vachitaridza kuti kana pane zvinenge zvichitaurwa zvichienderana nemaonero atinenge tichita pakuita basa redu, tinoteerera. But apa kumbunyikidza kungouya vanhu vachitongopa madirectives ndozvava kutongoitwa. Saka hatisi kuziva kuti zviri kubvira kupi. Asiwo isusu danho vachatora ndere kutaurawo nekutizamawo kuita nhaurirano nekanzuru iyi. Kana zvarambawo, tine malawyers edu atinoshanda nawo anotibatsirawo kuti tiwanewo kutogadzisa chirongwa ichocho sei.
Mukuru wesangano rinomirira vanorarama nokutengesa zvinhu mumigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation, vaSamuel Wadzai vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mbotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights ranyora paTwitter pavo kuti richataura nevatori venhau mangwanani anhasi na11 o'clock kuti rizivise veruzhinji danho dariri kutora pamusoro pekusungwa kwakaitwa vaLast Mahenga Hama navatungamirai madzokere avo vakabudiswa muusungwa marimwezuro. ZimLive.com ine nyaya pamusoro peAmerica pamwe chete nenyika dzeEuropean Union dziri kushora Nigeria pamusoro pekuvhara Twitter mushure nekunge Twitter yabisa zvakange zvanyorwa nemutungamiri weNigeria ichiti vakange vatyora mitemo yezvinogona kuiswa paTwitter. Mazuva maviri apfuura, makambani eTwitter neFacebook akazivisa kuti vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vacharambidzwa kunyora pamakambani aya kwemakore maviri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanhu vari kungofa chete necovid, hakusina chimwe chirwere chiri kuuraya vanhu kunze kwecovid chete. Hakungouraya chikonzonzi vazofa necovid. Hakuna kana AIDS haichaurai, TB haichaurai, kana zvimwe zvirwere zvese zvakawanda hazvichaurai. Covid chete ndo yakungourai. Chiri kumbofamba sei? Unongobva kunzi afa necovid, afa necovid. Tsaona chaiya uchangobva kunzi netsaona covid chete. Covid yanyanya hatichanzwisisi. Kodi kuburi ngavaburitsawo kwazvitaura kuti vamwe vafaoni zvakati, vamwe vafaoni zvakati zvirwere. Ungofa necovid chete.
Mazuva imose vashamarari vestudio 7 ndini King Stova ndiri Western Cape muno South Africa. Ndoda kutaurawo ndakanangana nenyaya yedematombo ayo ari kuiswa pamarinda evanhu akafa panguva yekupura hunzi panongowanikwa abiwa nguva dzese. Ndoda kuedzawo kutaura nekuti nyaya inenge iripo apa kaka ndeyekuti vanhu vanoda kuti vagarwe nawo pasi, vataurwe navo pasi nenzira dzakasununguka. Hapana chinonetsa, kungodaidza madzimambo avo ogarwa nawo pasi pachikumbiranwa ruregerero pane zvakaitika panguva yekupura hunzi. Nokuti zvikava zvinongotaurwa chete nemutungamiri wenyika angomira asina kana waanaye waanotaura anaye pane vakatadziwa, handioni zvingapedza dambudziko. Asi nyaya ingoripo ndeyekutika ngaadaidze masadunhu acho agare nawo pasi pachakumbira uregerero. Ivo ndovozvisisa shoko kuvanhu vavo. Hongu vangaisa komisheni yekuti ngaiongorore vanhu vakaba zvikazodini, asi hazvina zvazvinobatsira nokuti pane nyaya ndipapo. Panoda kugarwa nawo pasi muchionesana muchikumbirana uregerero semhuri. Handiti ndomashoko andatiwo nditaure iwayo. Ndatendai.
Makadi makadi kustudio 7 makadi zvenyu anamukoma Jonga kandimira anamukoma Blessing Zulu. Murisemuri pa Studio 7. Ini ndinopocheza mukanji ndobva pachiraidza. Tuda murisa ama dzangu dzese dziri kuchiraidzi. Kusanganisa vana Unite mukanji. Ana mai Abel mukanji ndirikuva murisa nemufaro. Yakadiko zvino Studio 7 para kufarira iri se corona. Ndini wencheza mukanji.
Mamuka seva wandi. Mamuka sei pa Studio 7 apa. Mamuka sei. Ini ndingangokurudzirawo kuti kana kumboona kutaurawo mafungiro angu. Mafungiro angu ndekuti kuvhota muZimbabwe hakubatsiri. Zvese zvinotaura kuti handisinovhota kana kupedza moto mumabhatiri sevamwe tiri kumamisha ichi. Wotopedza moto mubhatiri kana kupedza moto pafoni yako uchiziva kuti handisinovhota, munhu wese kunovhota. Kuvhota muZimbabwe hakubatsiri. Kutongorega kunovhota. Chotosiya kufudza mbudzi kuti anza ndakora unovhota kunovhote chi zvobatsirei zvamunenge mavhota zvacho hapana zvazvinoshanda saka chikuru unovhota chi kurara zuva rekutovhota racho kutopinda mumagumbo ezofuga zvako musoro wakarara hapana zvekuzvinobatsira vhoti chii chinonzi vhoti muZimbabwe zviri pachena kuti vhoti haina chainoshanda haina chainoshanda muZimbabwe batsire izvi satiendi gore rino gore rakapera takaudza kukadzwa kuti kana hatitovhota gore rino nemunin'ina wangu ndakamuudza taigara tese gore rino handiite kumunetsa vanhu kana panoti n'en'endo handina basa nekuvhota vanhu vanofunga chaivo muZimbabwe vanhu vakadzidza kutogara kumba kwako storygate
moroi pastudio apo munondiziva ndonzwa masunda nemhuri yavo kuda kuti titaurewo nemi nekuti zvemunemi chitiupa kunoku zvinonakidza zvikuru ende uye munemi chibura zvinhu zvinonakidza zvikuru mundisisirewo kuna ashamisa muvaudze izvozvo vachamisa ngavaende kumaruzevha uko vandokambena vari ikoko zvemutaundi zvo ngavazvirege vanhu vemo vanozviziva ngavaende kuruzevha uko kumachonyonyo uko vondokambena vari ikoko vambopfuriravo dzimba ngavaende vandopfurira dzimba kuruzevha uko kuruzevha uko ngavaende ikoko vambondoonekwawo nechembere ikokoko vaone kuti chembere dzinobuda zvakadii vandosiya vapfurira imba hwani chete hwani hwani vagoona kuti chii chinoitika ikoko tiri kumbisawo vachamisa vandopfurira imba kuruzevha uko tinokumbirisawo zvikuru izvi zviri kutaurwa navasunda nemhuri yavo vaitaii zvikuru vana mukoma wande taki
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vatori vendau veAmerica vari kugunun'una pamusoro pezvavanoti zviri kuitwa nebazi rezvemutemo muAmerica reDepartment of Justice vachiti bazi iri riri kuunganidza ruzivo nemazita evanhu vanofonerwa nevatori venhau pamwe chete nemazita evanhu vanofonera vatori venhau. Mutori wenhau webepanhau reNew York Times Adam Goldman akaudza nepfenyuro yeCNN kuti vachuchusi vemuWashington DC vanotyora mitemo weFirst Amendment uye vanotora vatori venhau sevanhu vanopara mhosva sezvinoitwa neavo vanotengesa zvinodhaka vachiti izvi zvinofanirwa kumiswa. Vanodzidzisa kutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neDepartment of Justice zvagara zvichiitwa pasi pevatungamiri vakasiyana-siyana. Muzvinafundo Mukasa vanoti Department of Justice inoti izvi ndezvimwe zvezvinhu zvainofanira kuita mukudzivirira America kubva kuvavengi.
Zvinova zvekuti vanhu vemaintelligence agencies vanotora information yemajournalist. Kana kungava nekupikisana hapana zvichachinjaka. Kana wangapikisane pakati nepakati asi ngekuti justice department iri kuti department of justice iri kuti iyo haichaziiteba. Mapoliticians kaya asi vanhu vanokorekta information yemajournalist vanozviona sevanhu vakazvimirira pachavo vasingatongwe vari kunze kwemurawo. Vanoti basa ratinoita ndeyekuchengetedza utano nyika.
Vatori venhavo vari kushora bazi iri here pasi pavatrump kana kuti pasi pavabiden?
Vari kushorapani pasi pavatrump asi vari kuti ijustice department imwe cheteyo saka inofanira vari kuishora pamusoro pezvo asi kunyanyisisa pasi pavatrump.
Zvinoitwa nebazi redepartment of justice zvagara zvichiitwa here kana kuti zvave kutanga iko zvino?
Zvainyanyisisa pasi pavatrump. Pane zvimwe zvinhu zvinoitwa nejustice department zviri pasi zvisingazivikanwi nevanhu asi chinhu chiripo ndechekuti kunongova nekususpekta kuti wejustice department pane zvavanoita zviri kunze kwemurawo even though vari justice department. Saka vatori venhau vari kuti hazvina basa kuti justice department ndeiri pasi pavabiden iri pasi pavatrump. Zvese zvakaitika pasi pavatrump iwo justice department iko zvino vari liable, vanofanira kupindura mubvunzo.
Vatori venhau vanogona kuenda kumatare edzimosva here nenyaya iyi?
Ya, munhu wega wega muamerica hazvina mutsauko kuti mutori wenhau here kati angori mucitizen. Wese vane right yekuenda kumatare edzimosva asi chinozonesa ndechekuti matare edzimosva anowanzorereka kune wejustice department ngekuti wanoonekwa sevari kuchengetedza security yenyika. Saka wematare edzimosva vanowanzoti security yenyika iri pamusorosoro chaizvo zvekuti kana dai warwadziwa uri munhu pachako hazvifananidzwe nekuti nyika inofanira kuti iwe security conscious ngekuti pane kususpekta kwekuti vamwe maripota vanofeya feya nyaya idzi vachidzenesa kuvanhu vanoda kuita hamu nyika yeamerica.
Sekuona kwenyu Profesa Mgaza, munofunga bazi rehurumende iri richazvirega here kana kutoti ndo mashandura avanoita iwayo?
Zvinotaurwa pachena ka zvakasiyana nezvinoitika kumusecret. Vanogona kungodaro zvavo asi chatinoziva ndechekuti kana kwakuya kune wesecurity hapana zvichachinja zvakawanda ngekuti wesecurity vanoti basa ravo kuchengetedza security yenyika. Kunzi usaite izvi kauri usaite izvi wangateereka kuti pamwe havangateerere asi ndo donzo ravo. Saka zvese zvavanoita kunyange justice department yacho hatichazviiteba asi ivo zvavanoita nerweseri ndezvekuti tiri kuchengetedza security yenyika.
Avo vange vari vanodzidzisa kutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunare kuPennsylvania nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vakamboshanda kuwenela vanokurudzirwa kunovhenekwa kana vakabatwa nezvirwere zvinokonzera kunetseka kufema kuti vapiwe muripo. Sangano Revenders Initiative for Social and Economic Transformation rinoti richaendesa kumatare hurumende nemakanzuru vakatadza kuwirirana padanho rokuputsa midziyo yose yevanhu vanotengesera zvinhu munyikwagwa zvisiri pamutemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.